sinireza tshi tshino da pane pasinonga na sinonga sa tshana pane panenge pana ka tsamu ye pana uchina saka pane ngwa kuna pa ya madaga sina zane tshi vho mabini saka sanga na sanga na shingi ndo zwino ta tshi vhona tshi paralela saka kana kutare ni rifonya sa tshana ina mvura yake nyaso kwana ino bo market then ni ku mabini avasuka tshitakura mabini au sakanaka kana kuti system zvinenge zvichifamba ne zvine zvinhu zvabva kuma imba huru matoilets zvinonyatsomira mushi kazhinji zvinenge zvinoparavira
nde api matanho anoda kuti ange achitorwa kuti kupagadzirisa dambudziko iri
vanhu varwere vanoda kunge vachiisolatewa vachiswa kwavo kwega kuti tinyatsomeka shuwa kuti havasi kupa chirwere chacho kuna vamwe vanhu ndo chokutanga choda kuitwa munhu angobatwa nekorera ngaaende kudai nyamanya zvikudhaya ezvirwere eutano onyatsa kurapwa zvakanaka opiwa mishonga inodiwa kusvika waasisira chirwere tomeka shuwa kuti chirwere hachichoenda kune vamwe ndo chokutanga chechipiri tinofanira kuimprova mvura inopiwa kumaguta especially kunzvimbo dzinenge dzakaafektwa nechirwere unoda kumeka shuwa kuti edha kwadhirwa mabohwaya ekupamba mvura kana kusina mvura inobva kusiti kanzo iromupombi ngakupambwe mabohwa akati wandei kuti vanhu vawane mvura yakachena inobva pasi pekupazasi zvinobatsira chechipiri nzvimbo dzinonge dzichichengeta tsvina dzoda kugadzirwa dzobviswa pane pachingoraswa mabhini panoweza kana kuti panoshandiswa pachiswa zvinhu zvekuchimbuzi pese papana vanoda kunzi pange pakunekashakuti pakachena